manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 24/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inofanirwa kuvhara auction system nekuti haisi kubatsira chinhu. Auction system yangoita mukoto wemari yevanozivana kuti vaite corruption. Haisi kusevha people.
Vakuru vakuru vemabhizimisi vari musangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari kuyambira kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Asi RBZ iri kuti sangano iri riri kuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta vange vachitarisirwa kuti vavhure musika weZITF vanonzi havachauye kuZimbabwe.
Handisi kukurudzira kuti tivhare maborder futi kana kuti tiwedzere maborder controls kwete. Tasvika panguva yekuti tichijaira kurarama neutachionawo. Ngatiitei zvimwe zvese zvinoitika zvatagara tichikurudzira zvisingabvise maprivileges nemarights evanhu nemufaro wavo nokutambanuka kwavo.
Chirwere cheCOVID-19 chotangazve kupararira kuSouth Africa zvotyirwa kuti Zimbabwe inogona kutarisana nerimwe dambudziko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vemabhizimisi vari pasi pesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakayambira kuti zvinhu zvave kusvika pakaipisisa uye vakawanda vane mari mumabhanga yekunze vave kuita chipatapata kunodzitora vachityira kuti vanozotadza kana kuti vanozomanikidzwa kuzodzipiwa ave madhora emunyika zvakamboitika kare vakawanda vakasara vasina kana kobiri. Mugwaro rayakaburitsa CZI yakatiwo matano ari kutorwa nehurumende kudzikamisa dhora akundikana. Asi vachipindura governor weRBZ Dr. John Mangudya mumashoko kuvatori venhau vanoti CZI iri kuda kukonzera kusagadzikana muupfumi hwenyika. VaMangudya vatiwo CZI haina kuvaruma nzeve. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudzawo vanhu kuEpworth neZuro uko vaita mabiko ekukunda kwebato ravo musarudzo dzemabielections kuti vachasunga vavanoti varukonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction, dhora rimwe chete rekuAmerica riri kutenga madhora zana nemakumi mashanu nemashanu emunyika kana kuti 1:155. Asi pamusika wepamukoto dhora rekuAmerica riri kutenga madhora emunyika mazana matatu kana kuti 1:300 kana kupfuura. Asi kunyangwe dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi nevanopikisa vari kukurudzira kuti Zimbabwe isiyane nekushandisa dhora remunyika vaMangudya vanoti izvi hazvisi kuzoitika. Zvingatora makore mangani izvi kuti dhora remunyika rinyatsotanga kushanda zvakanaka?
We believe that from now we need to begin 5 years, utakataka 2019 on the journey of this de-dollarization. It is journey is gradual and we said it's market based, not a forced de-dollarization. So because it's not a forced one, it's a gradual, the market based de-dollarization. It means that everyone, that's why we are saying you can still use your foreign currency in Zimbabwe and you can use your Indians in Zimbabwe. So anybody bad things are gonna want. No one is being refused to use the foreign currency, no one is being refused to use the dollars. That's what we are doing, gradual approach.
Zvinoreve zvichitarisa kushandiswa kwemari kuAmerica nemari yemuZimbabwe.
So what it means? It's a de-dollarization process. It means right now, for example, if it is if we are 50-50, for example, you know, that will be saying that next year we will work to 60-40, or next year or the 40-60. So these are the processes of de-dollarization. And as you expand your production, as you expand your export, you know that you don't need too much foreign currency to import the rich. For example, the Moksiva, what you do to be increasing your reserve at the reserve bank. When reserve go up, it means that you can now have your money in the bank. For people who are not also exporting, how important is Zimbabwe? 40 million, 50 million people, how many are exporting? Only fuel. And therefore, for you to think that those fuel will carry the burden of the whole population. If we use our local currency for people, so if we use the foreign currency for people to transact in test over a long period of time, as you see. So I think Zimbabwe will all agree that eventually we need to have our own local currency, the functional currency. And that we need the journey. So we are agreeing as a country that we need the journey. And the journey, we are there on the journey. So people when they will arrive.
Governor we RBZ, Dr. John Mangujga, Pari Parunare Muarare. Tabatawo nyanzvi nyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano kuti tinzwewo divi ravo panyaya iri kutaurwa neCZI.
Gwaro yakaendwa neCZI rekuti hurumende itore matanho ekuti upfumi hwenyika hudzikame igwaro rakanyorwa zvine unyanzvi rinowirirana nezvandofunga kuti hurumende inofanirwa kuvhara auction system nekuti haisi kubatsira chinhu. Auction system yangoita mukoto wemari yevanozivana kuti vaite corruption. Haisi kusevha purpose. Takavaudza vereserve bank kuti auction system inofanira kuita the Dutch auction system yekuti vanhu vanofanira kuziva in advance kuti mari iri kutengeswa ipapo imari. Rate yacho inonge yabuda munhu anopuwa highest bidder. Vanhu vanoziva nhu veZimbabwe kana utenga mota kuauction haupiwi average price. Unopuwa highest bidder price.
Ko iwo veRBZ vari kuita sei?
Vari kubudisa average price. Vanotora nguva yekubhadhara mari yacho iyoyo. Zviri kukanganisa inonzi auction system. Saka Reserve Bank yakundikana maringe nezvekumanage auction system. Saka CZI kuti ngaivharwe. Zvinova hati kutenderana nazvo isu vana muzvinafundo veeconomics. Zvimwewo zviri kuonzera kuti mari iite chamuramba mhuru. Inawo itai taona mazuva ese tongotaura tese kuti nyaya yekupedza mare zhinji vechivaka marodzi vechiti nyika inovakwa nemene vayo. Chiisa mare mupfumbudza nemucommander agriculture mareji ichiraswa yakawanda muekonomi. Ndo zviri kuita kuti chireti itize. Ndo zviri kubuda mugwaro reCZI. Iro riri kukrashwa nekurambwa nekuraswa neReserve Bank yeZimbabwe.
Iri kuti kudi RBZ.
Vechiti musatiteedzera dokumendi iroro. Zvoshamisa manje kuti hurumende iyi iri kuda kufamba yoga here. Hanzi zvanza zvinogezana wani. Saka ko varasika papi.
Semaonere nyu paifandira kuitwa sei.
Indaifunga kudai veReserve Bank vanga vane maonero akasiyana neCZI. Vaifana kudeedza veCZI vebusiness kuti mutaura zvematauro tinzwe muri kuti dzimwe dzenguva tapesana. Haingaiti nyika yekuti unongonyora gwaro woti get away. Saka inotongwa senyika yacho. Mukaverenga gwaro reCZI here vakanyatsa kutaura kuti tinoda kuti Minister of Finance nemamwe makurukota ehurumende tiende kuVictoria Falls tinovharana murumu. Tiyatsa kutaura kuti nyika iyi iri kukanganisika sei togadzisa zvinogadziriswa. Ivo vari kuramba kutaura nevanhu saka vada kutonga nyika vari rega here. Iyi ndinofunga kuti iyi ndiyo inonzi wrong turn. Vabata tsoro isingabatwi.
Sei muchidaro?
Haunyorere business. Woti get away sezvavaita izvi uchifunga kuti dzimwe dzengu vachazi kuteera kuti vanoimplimenta mapolicies ehurumende tiisu isusu vanhu nemabusinesses saka mukangamaa kuti hazvina maturo musazviteedzera isi tiri kupai maideas atinofunga kuti achatibatsira kuti nyika iende mberi tichaitawo zvatinofunga kuigirinwa mapolicies acho ende hatimanikidzwi it's not constitutional to force me to accept what I don't like so refuse mumeasures iwayo senyika yeZimbabwe saka ndofunga kuti hurumende yarasika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vanguva vakatarisirwa kuti vauye kuzovhura zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga musi wechipiri opera nemugovera kuBulawayo vanonzi havachakwanise kuuya. Izvi zvinotevera rufu rwevaive mutungamiri wenyika yavo vamwai Kibaki vakashaya nemusi wechishanu. VaKenyatta nemudzimai wavo amai Margaret Kenyatta vari kutarisirwa kutungamirira urongwa hwekuchema vaKibaki kutanga nemusi wemuvhuro mangwanani mudare reparamende renyika iyi. VaKibaki vari kutarisirwa kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuOthaya kuNyeri County. Vaimbova gurukota rinoona nezveutano vari munyori mubazi rezveutano mubato rinopikisa Residents Coalition for Change, Dr. Henry Madzorera, vanoti vanhu vave kufanira kugadzirira kugara nechirwere cheCOVID-19 nekuti chiri kuratidza kuti kupera kwacho kuchatora nguva. Izvi zvinotevera mashoko ekuti chirwere ichi chave kupararira zvakanyanya kuSouth Africa, iyo inodyidzana zvakasimba neZimbabwe munyaya dzekushanyirana. Bazi rinoona nezveutano muSouth Africa reNational Department of Health rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwawedzera nezvikamu zvinodarika 13 kubva muzana, kana kuti 13.1% mazuva manomwe adarika. Nzvimbo dziri kunyanya kubatwa vanhu nechirwere ichi dzinoti Gauteng, KwaZulu-Natal neWestern Cape. China, iyo inodyidzanawo neZimbabwe uye inotengesera nekupa Zimbabwe nhomba dzeCOVID-19, iri kutatarikawo kupedza chirwere ichi mudunhu reShanghai, umo mafa vanhu vanodarika 40 mavhiki adarika. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata Dr. Madzorera.
Iye zvino taakupinda muchando, saka tofanira kuchenjerera zvikuru kuti tisave neimwe flare up yeCOVID-19 munyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuona sezvamareva kuti kuSouth Africa COVID-19 yasimuka zvakare iri kuwedzera. Ende toziva kuti vanhu vekuSouth Africa nevedu todyidzana zvikuru, pane traffic yakawandisa kufamba tichicrossa border. Saka tofanira kuchenjerera kuti COVID-19 isanyanye kupararira muno muZimbabwe.
Kana chirwere chotanga kusimuka zvakanyanya kuSouth Africa, zvinoreva here kuti maborder ombovharwa zvakare, Dr. Madzorera?
Handisi kukurudzira kuti tivhare maborder futi kana kuti tiwedzere maborder controls kwete. Tasvika panguva yekuti tichijaira kurarama neutachiona uhu. Ngatiitei zvimwe zvese zvinoitika zvatagara tichikurudzira, zvisingabvise maprivileges nemarights evanhu nemufaro wavo nokutambanuka kwavo.
Ndezvipi zvimukapa muenzaniso?
Zvakafanana nokupfeka mamask mumapublic spaces, nyaya yesocial distancing kana tiri muzvitoro tiri pai, nyaya yekugeza maoko nekusanitaiza kuti maoko agara akachena, tirege kumhorosana chaizvo kuti zviruoko zviya aiwa zvinogona kuparadzira utachiona. Ngatingoitai zvatagara tichiita tisingabatane maoko. Kumariro, kumachechi, ngatimeke shuwa kuti tinochengetedza utsanana ihwohwo, tichipfeka mamasiki edu, tisinganyaye kumbandidzirana tichiungana, asi tichitendera mhepo kuti ivhuvhute. Nyange tiri muchechi, mhepo ichivhuvhuta ichipinda ichibuda. Ndo zvezvimwe zvinhu zvatokwanisa kuita.
Ko, nyaya yekubayiwa nhomba yeCOVID-19 yakakosha zvakadii, uye munoona here hurumende ichibudirira kubaya vanhu zvikamu 40 kubva muzana panopera mwedzi wachikunguru sezvayakavimbisa?
Nyaya yekubaya nhomba yakakoshesesa. Ngatirambe tichikurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba. Asi tiri kuona kuti tageti yakasetwa hurumende iyi, though yakanaka zvikuru, 70% tageti yakanaka, asi kuti tibate pakupera kwaJuly zvichatinetsei nereti yatiri kubaya nayo yezvino. Hurumende ngaiite mamatano. Chikuru chiri kushota pamessaging yehurumende ndechekuti havasi kunyanya kutaura nezvekubayana kwenhomba. Vari ngokurudzira vanhu kubayiwaya, havasi kupa vanhu information yekuti nhomba yakanakira papi. Hatisati tawana information yakakwana yekuti pamaside effects chii chiri kuitika muno munyika.
Munganyatsotsanangura zvizere here ipapo, Dr. Madzorera?
Vanhu vari kuuya nemastories akawanda emaside effects. Hurumende inofanira kutora the lead kuenda pamberi kutaura nezvemaside effects. Ndo zvatiri kuona izvi. Vanhu vachiuya vachiripota vachikurudzirwa kuti varipote, kuti vanhu vave neconfidence yekuti ya sure hurumende iri kuti baiwe, asi nyaya yemaside effects vari kugara vakaiongorora vachiisa ziso ravo pavari ziso ravo pairi, uyezve vari kutiudza vachiti painformation. Nyaya chaiyo yokushanda kwenhomba iyi efficacy vanhu havasati vava very clear. Tinongoverenga mastori okuma overseas okuti vazoita mastudies. Hanzi ngatichibayai nhomba yechitatu nokuti izvo takaona kuti izvo immunity inenge yadzikira pamwedzi wechisikisi nezvimwe zvakadero. Muno hatina kumbonzwa information yokuti immunity yedu yatiri kuwana muno yakawanda sei, iri kulasta how long. chikonzero chekuti baiwe nhomba yechitatu ndechipi takamirira mastudies iwayo takanzwa kuchinzi izvo pane nyanzvi dzakaita mastudies asati aonawo vamwe saka ndozvinhu zvoda kugara zvichinzwa vanhu izvozvo hurumende ikadero tinobudirira pakubaya vanhu 70% vatiri kuda
vaimbova gurukota rinoona nezveutano vari munyori mubazi rezveutano mubato rinopikisa Residents Coalition for Change Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe zvichakadaro bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana makumi matanhatu nevasere kana kuti 5468 vanhu makumi matatu nevatatu kana kuti 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vabayiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri zvine zana negumi kana kuti 3,632,110 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zviuru makumi manomwe kubva muzana nhomba yecovid-19 panopera mwedzi wachikunguru zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine inoti Russia yatanga kurwisa nemuchadenga nzvimbo yeAzovstal Steel Factory muguta reMariupol mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vamboudza mauto avo akakomberedza nzvimbo iyi kuti aregedze kuirwisa. Zvichakadaro sangano reInternational Committee of the Red Cross mashoko kuvatori venhau razivisa nhasi kuti riri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu muMariupol umo mune vanhu vasina zvekudya uye vakawanda vakakuvara vasina nzira dzekubuda muguta iri. Sangano iri rati rinoda kupiwa mukana wekubatsira vanhu ava. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuita musangano muguta guru renyika iyi reKiev negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica zvakare vaLloyd Austin. Vanhu vanga vachigadzira mafuta edzimotokari zvisiri pamutemo vanodarika makumi masere vafa muNigeria nhasi panzvimbo iri pakati pematunhu anoti Rivers neImo. Mutauriri wesangano reNational Emergency Management Agency Vafianyi Nanji vati vawana mitumbi yevanhu vakatsva vakati vari kutarisira kuti pane vamwe vanhu vakawanda vafa. Vatori venhau vanoti vanofungidzira kuti vanhu vanodarika zana vafa mumoto uyu. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chanhasi tine hurukuro nemunyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vaBoris Tadiwa Nashe Muguti nezvenyaya yekuwedzerwa kwemari dzezvikoro zvepamusoro-soro.
Zvikoro zvikasvika pakunovhurwa pasina chagadziriswa, pasina chaitwa. Nyaya ingori pachena, vadzidzi vazhinji vachawanikwa vachinogumira munzira nechikoro chavo, vachawanikwa vachinotadza kupedza zvidzidzo zvavo nekuti vabereka havasi kukwanisa kubhadhara mari dzakawanda kudaro.
Sika padzimwe hurukuro dzatakaita pano paStudio 7 takanzwa vamwe vakuru vezvikoro zvikuru sei kuGreat Zimbabwe University uko vachiti vakagadzirira kutaura nevana vechikoro kuti vaone kuti vangabhadhare mari sei muchidimbu muchidimbu. Izvi ndo zviri kuitika here muzvikoro zvose zvepamusoro-soro?
Zvikoro zvizhinji hazvisi kutambira nyaya yenhaurirano, ndomamirira zvakaita. Zvikoro zvizhinji, mayunivhesiti nemakoreji mazhinji haasi kutambira nyaya yenhaurirano, nyaya yekuti haititaurirane, nyaya yekuti ngatiteme payment plans timbofane kubhadhara padiki padiki sekuwana kwatinoita tichizopedzisa. Mayunivhesiti mazhinji nemakoreji mazhinji ari kuramba nyaya iyoyo. Ndiyo imwe nyaya yatikatoisa mutsamba yatikanyora kudare paramende tichiti kana zvichigona paonekwe zvinoitwa kuti mayunivhesitis nemakoreges mazhinji akwanise kunge achinotambira nyaya yekutaurirana nyaya yemapayment plans kuti vadzidzo vakawanda vange vachiwanawo kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo.
Makanyorawo tsamba yenyonyuto kudare reparamende, mukatsanangure kuti yanga iri yei chaizvo?
Tsamba yatikaendesa kudare reparamende nemusi wechina itsamba yenyunyuto, inoratidza kunyunyuta kuri kuita vabereki pamwe chete nevadzidzi kuburikidza nekukwira kwakaita mari dzefees muzvikoro zvepamusoro zvinosanganisira macolleges nemauniversities. Tinotarisira kuti dare reparamende richagara pasi rodzeyawo nyaya iyi zvionekwa kuti zvingafambe sei kuti maridzi dzikwanise kuiswa pamari dzinokwanisa kubhadharika neruzhinji rwevabereki vedu, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika yedu, munyika yezimbabwe pari zvino. Tinotarisira zvekare kutsamba ichaita kuti tiwane mukana isu sevamiriri vadzidzi wekugara pasi toitawo nhaurirano dzine musoro negurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro vamoni murwira.
Asi kagurukota redzidzo yepamusoro-soro muzvinafundo murwira vari kuti hapana mari dzechikoro dzakakwidzwa. Vachiti mukatarisa mari dzaibhadhariswa muna 2014 pachishandiswa chikero chedhora rekuAmerica ndo dzimwe chete dziri kungobhadhariswa.
Zvinonetsa kuti tinge tichinofananidza mamiriro anga akaita zvinhu mugore ra2014 nemamiriro zvakaita panguva ino mugore ra2022. Mugore ra2014 vashandi vazhinji kusanganisira vashandi vehurumende vakange vachiwana mari dzavo dziri kurudzi rweUS kuUnited States dollar, mari yekuAmerica. Pari zvino vashandi vazhinji kusanganisira vashandi vehurumende havasi kukwanisa kunge vachiwana mari dzavo dziri kuUnited States dollar, vari kuwana mari dzavo dziri kurudzi rweRTGS. Saka zvinhu zvinonetsa kuti tinge tichiwana vamune murwira vachiedza kufananidza nguva ya2014 nenguva yatiri izvozvi, yekuti vabereki vedu kusanganisira vashandi vehurumende vanoyo vabereki vazhinji vevana vanowanikwa kumayunivhesities vari kunhonga svosve nemuromo.
Semaonero enyu, dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo?
Chekutanga, hurumende yedu yemuzimbabwe inofanira kunge ichiendesawo mari yakawanda kune zvedzidzo, kwete kuti mutoro unge uchizowandira kuvabereki vedu kunge vachiendesa mari yakawanda kudzidzo. Tichitarisa pachibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica kuSenegal kuDakar, zvakawirirana naizvo kuti mari inokwanira kuita 20% yebhajeti inofanira kunge ichienda kune zvedzidzo. Asi tinoona vamutuli ncube vanovegurukota rezvemari munyika muno vasingaiti izvozvo, vanonoisa mari iri pasi pe15% kune zvedzidzo.
Asi chii chamurikurudzira kuti chiitwe chiripo ripocho nehurumende kugadzirisa dambudziko iri?
Pari zvino tinoti vamurwira ngavakwanise kuona zvavanoita kuti mari dzideredzwe dziende pamari dzinokwanisa kubhadharwa neruzhinji rwevabereki vedu, ndokuti dzidzo yedu ienderere mberi zvakanaka pari zvino. Uyezve vakwanise kuita nhaurirano nemauniversities nemacolleges kuti anga achitambira mapayment plans, vabereki vedu vagone kubhadhara mari pashoma nepashoma sekuwana kwavanenge vachiita. Ndozvega zvingaite kuti dzidzo yedu ienderere mberi nemazvo.
Munyori anoona nezvemutemo musangano reZimbabwe National Students Union vaBoris Tadiwa naShemuguti vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ngatinzwe kubva kune umwe mutereri wedu.
Vawande makadii? Makadii vatereri mose mose veStudio 7 munofarira chirongwa chezvechitendero?
Aiwa, ini ndiri nani? Ndiri kutaura nani?
Zita rangu ndinonzi George Mashipe.
Tinokutambirai vaMashipe, tiudzei kuti mungabatsirwa sei?
Ndaitawo mubvunzo uri kundinetsa pauri kuna Mateo chapter 5 pavhesi ya29 navhesi ya30. Pavhesi ya29 pane mashoko anotaura achiti, kana ziso rako rerudyi richikutambudza kana kuti richikugumbusa, uri bvise urirashire kure newe. Pavhesi ya30 potaurwa rwaruoko. Saka ndaida kuziva kuti Ishe Jesu apa vaireva here kuti iziso chairo kana kuti ruoko chairwo kana vane zvimwe zvavaireva. Kana riri ziso chairo, chii chinotadzikwa neziso rerudyi chisingatadzikwe neruboshwe chinokonzeresa kuti rerudyi roga ribviswe? Sei Jesu asina kuti abviswe ese ari maviri? Number one. Number two, kana kuri kwekuti iziso raichokwadi rairehwa kana ruoko chairo rwairehwa, ko sei tisati taona munhu mumwe chete zvake atabviswa ziso kana ruoko nokuti ruri kumugumbusa? Ko, alright, kana zvisiri izvozvo zvairehwa naJesu, saka ishe Jesu vaireva chii chavaifananidzira neziso, chavaifananidzira neruoko rwerudyi? Ipapo ndopandoda kubatsirwa vahwande.
Tabata mufundisi Kenneth Mutata kuti vatibatsire. Chinokukumbirai kuti mubatsire vamushipe nemubvunzo wavo uyu, Reverend Mutata.
Va George Mashipe vari kuvhunza mubvunzo wakakosha kubva mubhuku raMateo. Mavara echiGreek aripo anoti kana munhu ziso rake richimugumbusa. Vara rinoshandisiwa rinodudzigwa rechirungu kuti stumble, asi vara iroro pane dzimwe nzvimbo rinoreva kukundikana kana kuti chivi. Saka rinoti kana ziso rake richimukanganisa ngaaribvise. Inyaya inoshandiswa kana vanhu vachitarisa zvinyogwa zvenguva inonyogwa bhuku raMateo kuti hakusi kunyora kwakajairika. Rinoshandisa yatingati extreme language. Vanoongorora literature yenguva iyoyo vanoona kuti zvakanyogwa mubhuku iri pamvhesi irori zvakasiyana nemanyorego anoitwa mamwe mabhuku enguva iyoyo. Vanozoongorora kunyora kwaJesu vanovokutaura kwaJesu apa vanoona kuti pakashandiswa mutauro wakavandika kana kuti yatingati hyperbole, inzira yokutaura nayo kuti vanhu vavhunduke zvikuru nenyaya yakakosha inenge yaiswa pamberi. Anga asingarevi kuti vanhu vabvise ziso kana kuti vagure ruoko kana kuti vabvise umwe mutezo womuviri, umwe mutezo wechisara. Mashoko anotaridza kuti nhau iri kutaugwa pano yakakosha zvikuru zvokuti munhu unofanira kuitora neseriousness yairi kutaugwa nayo. Ndokusaka pachipowa mucherechedzo wakakura kudai unohlisa kana munhu akautarira. Jesu vari kuti tikunde chivi zvinotsvaka mweya wokutarisisa zvikuru, zvinhu zvinotikonesa kufamba nzira yekururama. Zvinhu izvozvo tigozvisiya chero zviri pedo pedo nesu, zvakakosha zvakaita seziso, zvakaita seruoko, zvakaita senhengo dzomuviri. Zvinotsvaka kuti tizvirashe zvinhu izvozvo kana zvichitibvisa pedo naMwari. Kana muchirangarira mashoko anotsinhira, mashoko ari kuna Mateo 6 verse 33 notiwo tsvakai umambo hwokudenga zvimwe zvinhu zvose zvigowedzerwa kwamuri. Nyaya iripo ndeyekuti singwisingwi yomunhu uri kutaugwa naye muna Mateo ndeyekuti unoraramira kutsvaka umambo hwaMwari. Zvimwe zvinhu zvose ozvisa padivi zvinozovuya hazvo. Saka nyaya iripo ndeyekuti hapana chinhu chakakosha muupenyu hwomunhu choungati ichiregai ndirambe ndichitevera ichi choro ndikarashikigwa noumambo hwaMwari. Nyaya iripo ndeyekuti panopowa mucherechedzo uyu mukuru kuitira kuti vanhu vazive kuti nhau yokururama inotsvaka kuti tisiye zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvakatikoshera vahwande.
Reverend Mutata, tinokutendai zvikuru. Tinoimba kuti vamushipe vanzwisisa tsananguro yamavapa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti 301-919-8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti morara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Dynamos 1, Manika Diamonds 0. Triangle 2, Capes United 1. Bulawayo Chiefs 1, Wawa 0. Cranbourne Bullets 1, Herentals 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakuru vakuru vemabhizimisi vari musangano reConfederation of Zimbabwe Industries vari kuyambira kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Mutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta avo vanga vachitarisirwa kuti vavhure zviri pamutemo musika weZimbabwe International Trade Fair vanonzi havachauye kuZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ulambulela kuStudio 7 ngesonto mhla 24 kuMabasa 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Ase kuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Badla amalahle abantu kweSouth Africa abathi sokumele abantu bokuza bephume bevele kulelo lizwe.
Mabashaye phansi, sizawukola beSouth Africa. Ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe.
Baningi kakhulu abathi abantu bokuza bathwalise nzima izizalwaneni zakweSouth Africa.
Abafowethu abathathe into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalme down. Ama problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye back ke ngokomthetho.
Kodwa abanye abadabuka eZimbabwe bathi izigebengu ngabantu abangamahlongandlebe athi abadabuka eZimbabwe kuphela.
Ukugebenga buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe isibhamu.
Uthayo kabuhlungu ngamapolisa umsekelo weqembu eHighlanders Football Club. Zalutshulela ezamasiko ezabatsha lezokhulo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo ombukiso weZimbabwe International Trade Fair oqala ngolwesibili kobulawayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amahotela lezinye indawo okuhlala khona abantu ngesikhathi kusenziwa umbukiso we-ZATF asegcwele njalo sokulungiswe kahle endaweni okuzabukiswa impahla etshiyeneyo. Kulamakampani ezwekazi le-Afrika lezinye indawo zomhlaba adlula amakhulu amahlanu azabukisa impahla lonyaka e-ZATF. Umnumzana Nicholas Ndebele, umqondisi wenkampani ye-ZATF, uchaza kabanzi ngombukiso lo.
Ngiyathokoza njenge-ZATF company ukwamukela i-ZATF ababukisi osomabhizinisi abatshiyene bazobukisa kulo mbukiso omkhulu we-ZATF. Sithanda njalo ukunanzelela ukujabula okuvezwe ngababezobukisa bekuveza lokhu ngokulungiselela izindawo zabo zokubukisela. Lokhu kukhokhela laba abavela ngaphandle kwelizwe asebeqalisileyo ukufika njalo labo betshengisa ukujabula ukuthokoza ukukhathazelela ukuba lapha eZimbabwe International Exhibition Centre. Sithanda njalo ukuthi sisitsho ukuthi lo nyaka kuzawuba umbukiso omkhulu.
UNdebele uphinde wathi bangezelele indawo lapho okuzabe kubukiswa khona.
Nxa unanzelele ekuhambahambeni kwakho ukuthi indawo zokubukisela sizengezelele nemakhi ezifake ngale ngaphansi ngayo ukwenzela ukuthi khona sizama ukuthi wonke umuntu kade efisa ukubukisa sizama ukuthi khona simnikeze indawo yokubukisela. So siyathokoza, siyakwamukela izethekeli zethu ababukisi eZimbabwe International Exhibition.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ben Moyo uthi kuhle ukuba iZITF yenzelwe kobulawayo loba nje kungasoze kuguqule isimo esibi somnotho welizwe.
iZITF yebo qathekile for Zimbabwe to show a case industry, but yip industry at least showcase. Yebo siza invite omakhelwana ukuthi bebuye bezo display zabo izinto. kodwa ziphi izinto ke sibe sezithengwa ngani ngoba owethu umnotho kasilawo asazi bekona babona kuloku sincekulu khona okusincedayo yini ama-stands ezethaitf adula kakhulu abantu abaningi abawenelise
esinye njalo isakhamuzi sakobulawa inkosikazi nokuthaba shoko uthi abalamali yokusa abantwana ezitif
ict i-trade vese yakwazi ukuthi ikhona sibili kodwa imali yokuthi sihambise abantwana khona la silayo ngoba izikolo ziyavulwa kathesi kathesi
umnumzana promise mkhwananzi othakazelela ezombusazwe uthi umbukiso lo kawusoze uncede ngitsho lakancane elezimbabwe
mina umbono wami ngendaba yezimbabwe international trade fair ukuthi akulanto okuzayitshintsha empilweni zabantu okubuthana e-trade fair besidla izimali bembukele ku-intanethi kuthiwa ama-councillors e-Harare asuke lezigidi zemali bezongena ama-workshop lokuhlala emahoteleni e-trade fair leyo kulokuthi bathathe imali lezo bathuthukise izigaba lapho bavela khona
ilunga lebandla lezanu-p f umnumzana believe gawule uthi ibandla lakhe lisembukisweni lo
ya lo nyaka embukisweni wa-trade fair stendi zeZANU-P F siyabe sinezinto eziningi kakhulu siyabe sinonile sibili ngezinto eziningi kakhulu okokuqala mana ngihlungile ngithi mina konke iregalia iyabe itholakala lapho abafuna iregalia abafisa ukuthi bathole iregalia ephathi kulokunye ke omsebenzi emningi enziwa ngabomama i-Women's League iyabitshengiswa lapho
umbukiso walonyaka owenziwa phansi kwesihloko esithi rethink reimagine reinvent value chains for economic development ugqitshwa ngensonto umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ukhangelele ukuba uzavula okusemthethweni umbukiso lo ngoba umongameli Uhuru Kenyatta obecelwe ukuba ekwenze lokhu kasabuyi eZimbabwe kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli wakwele Kenya umuyi umwayi Kibaki ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zakule South Africa zithi sokumele abokuza abangala maphepha akhondileyo ukuhlala lokusebenza kule South Africa bephume bephele kulelo lizwe ngoba umkhankaso we-Operation Dudula uqhubekela phambili ezabelweni ezijiyeneyo. Abadabuka eZimbabwe abahlala kulelo lizwe bathi bakunanzelela ukuba abasafunakali kwele South Africa. Abafisa ukuba abadabuka eZimbabwe bebuyele ekhaya bakhoqela umnumzana Simthembile David Mphoswa.
Manje ngoku sebezomosha yonke into kuyimesi ngabo abantu balapha ngaphandle apha eSouth Africa and yimesi into abayenzayo ke ngoku abezi kuba besiza abanye bazomosha lapha eSouth Africa inintsi imesi abayenzayo imoto ziphuma ngeborder ziphuma phi nabo ziya kumazwe wabo inintsi imesi abayenzayo sibonile nenye ivideo iyatrenda I think was Botswana iyababuyisa back eZimbabwe babuyiswa ngetruck njabe sitbona bafuna iSouth Africa I think babuyisele back why bengabi kela hlobo ezengalapha eSouth Africa because bafuna waste imali ze government yase South Africa ube nomnotho walapha ngoku ushokoxeka ngenxa yabo babashaye phansi sizawukola lapha eSouth Africa ayikho into abayizeleyo abazomosha lonke lizwe ezinye country ezizabo eziza ngaphandle Uganda ayikho le mesi bayenzayo noma Congo bayenza apha xa ujona lapha koolive nalapha bako-TikTok ayikho le mesi bayenzayo mabahambe babuye ngendlela e-right kubuye akufanele kumabuye bonke abangekho semthethweni abayibethe noba bangathi napha eZimbabwe bakhona ama-South Africa la ma-South Africa pha eZimbabwe ahleli ngokomthetho pha awamusi pha ayikho le nto bayenzayo ila bayenzayo bona belapha eSouth Africa.
Umphoswa uthi inhlanganiso ekhokhelwa ngumnumzana Nhlanhla Lux Dlamini esola okwenziwa ngabokuza iza kwenza izimanga kwele South Africa.
Idudula bazoyistopa even nomalema lo. Umalema sizawujonga i-2024 akho nto azayizuza.
Umnumzana Sifiso Khumalo omunye njalo osola okwenziwa ngabantu bokuza uthi kuzisa usizi okwehlela odabuka eZimbabwe u-Elvis Nyathi e-Deep Sloot.
loba nje ukanya engani kabulawanga ilapho abakumkhankaso we-Operation Dudula. Ukumalo uthi sesifikile isikhathi sokuthi abokuza babuyele abadabuka khona.
Ngicela nje ukuxwayisa kakhulu kubafowethu laba ngaphandle baseZimbabwe, ake ngiqonde nje kubona. Bafowethu, into eyenzeke kubhuti lo u-Elvis Nyathi is very painful. Akekho umuntu ongayimukela into leyo. So ake sithayini ukavota ngokwami ukubheka. Abafowethu abathatha into zawo babuyele emuva. Maybe isimo mangabe sesikhalume down, ama-problem akhona ukusolve azokhona ukuthi babuye bhekhi ke ngokomthetho. Because manje uma bengathi bayaqhubeka bayahlala ngenkani, ngokwami ukubheka sizokhala ukudlula lokho esikhalile. So please bafowethu, cela nikhuzaneni nalaba abanye abangena kuma-social network bakhomente ngendlela engekho right. Still basaniphushela entweni ezirongo, because these people baba ne-enga the way abakomplaina abakomenta ngakhona. So please guys, ningabakwethu, let's stop ukwenza izinto ezirongo size sibone izinto ezibuhlungu njengalezi sizibonile. Whatever bafowethu, i-right into enenza noma i-wrong asicabangeni.
Kodwa umnumzana Oscar Bhekumuzi odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa uthi ubugebengu abukhethi mhlobo.
Ubugebengu abukhona everywhere. Bakhona ama-South Africans akaqekeza i-gold eZimbabwe ehamba nabantu baseZimbabwe. So ubugebengu buhlangana abantu baseZimbabwe nabantu baseSouth Africa. Akukho umuntu waseZimbabwe oze la ephethe spam.
Umnumzana Mbuso Mhlanga olamaphepha akhondileyo ukusebenza lokuhlala kule South Africa uthi kusobala ukuba sebezondwa izizalwane zakule South Africa.
I-crime asikho lona abaningi, kodwa bakhona sibili abafowethu abagangileyo abasuka lapha abasuka khona bezokwenza i-crime. Into esikhona nje eSouth Africa yile eyokuthi ngesintu kuthiwa zonelwa mvuyinye. So laba abasonelayo sebewonele wonke umuntu, nomuntu o-right nomuntu o-wrong, sekuyinto eyi-one. And right now ama-South Africa singabasoli njalo, ngoba vele ma ungabheka into esiyenziwe yithi ama-foreigners amaningi is too much. Abanye badayisa amatraki siyabazi, abanye bantshontsha babulala abantu, bahijack izimoto. Angazi le cash in transit ukuthi amaZimbabweans amangaka involved, or it involves all nations, ngoba kuyatholakala kunase beButswana, kutholakale kunabe South Africa. So kumele ukuthi abantu abanye njengami sengicabanga khona ukuthi ngilungise nje ngibuyele khona le ekhaya kunangenye indlela, ngoba angisoze ngifuna ukuthi ngize ngibulawele ukuthi ngiseSouth Africa. Asisafunakali, that's the bottom line. Whether une-permit or awuna-permit sekufana.
Umhlanga uthi izizalwane zakwale Zimbabwe sezidudulwa lakwamanye amazwe. Uthi uDlamini kusobala ukuba usekelwa iziphathamandla zikahulumende kwakwele South Africa.
Nabo uBotswana sebefollowa into edudula. So it's like vele sesidudulwa yonke indawo. Dudula abantu abaningi bangayisola bathi lumfana, that boy cannot just act by himself like that. And i-government eSouth Africa mayivele inesifiso sokumstopa, they would have stopped him long time ago. They are not, ngoba umfana lona uyifront yama big guys abaku government, and it's known ukuthi he's being bailed out by abantu abaningi abathile. So that boy will not stop, and kuyaphambili into yangkhona is going to grow such that vele ekugcineni all of us will just have to be forced to leave this place, ngoba sizoba sesibulawa. And kuzokuba kunalento ukuthi abakhulu abaphethe ilizwe bazabe belokhu bethi, no, we don't want this. Hey, this is illegal. Yet they know pretty well ukuthi yibo abanikazi bento yona le. So lana nje asitshelwa ngeqiniso. Angazi kumbe bayesaba izanu or bayesaba iZimbabwe.
Kuyathokozela kwele South Africa kulandela ukubulawa kuka-Elvis Nyathi. Izizalwane zakwele South Africa ezazidinga izigebengu. Unyathi wayehlala eDeep Sloot njalo ongcwatshwe eZimbabwe ngeviki ephelileyo wayezisebenzela ezindlini zabantu kwele South Africa. Okwamanje uqhubekela phambili umkhankaso we-Operation Dudula kwele South Africa. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bavota abantu kwele France ukungilana khona umongameli Emmanuel Macron lodlelana labantu abenza udlakela lobandlululo unkosikazi Marine Le Pen osekela njalo umkhokheli wakwele Russia uMnumzana Vladimir Putin. Uzenqoba kukhetho lolu uzakwenza kube le nguquko ngendlela akhangelana ngayo nabanye abakhokheli bamanye amazwe. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ukhangele ukuba iziphathamandla zakwele Melika ezithelelela lelo lizwe zizamnika izikhali zokulwisana lele Russia elibomba ngamandla emadolobheni atshiyeneyo. Umphathintambo wakwele Melika obona ngezomvikela uMnumzana Lloyd Austin loMnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana nabanye amazwe bakhangelelwe ukuba bazakhuluma laye ngodaba lolu. Sokule nyanga ezimbili ele Russia lahlasela ele Ukraine lisithi kalifuni libe yingxenye ye-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqoqa loMnumzana Elijah Singelenkofu ohlala eNkayi esabeleni seMathebeleni North ngokubhekane loZulu.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
ngalesi isikhathi somnyaka kungu April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi. Ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhathezi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapha ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasemfe lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngengaba lapha nebahlangene kuthangi si siya kwenza i-reverting ye yama collaborators angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe okhulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako. Lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe.
Kubi kakhulu siyakuzwa Mpofu. Qhubekela phambili baba.
Kufanele ukuthi nxa sekuseyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezimele zingenele zisize abantu to the earliest ngujune the latest ngujuly ungabona kufika ujuly lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi idlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa, amachugela, lezinye njizi indiye uzangikhaya. Abantu bebethenga ngamabele. Bebethenga nga umumbu, bebelawo. Abanye kumnyaka ophelileyo. Ubuthi nxa usiyafika ezitolo laphana kule sitolo esephuma laphana. Okuthiwa kukondotshelana. Bekugcwele isitolo msakhona umumbu pam. Lalaphana kwesakokombane esika Shepherd. Bekugcwele kuthe. Kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebe uthenge wonke abantu laba abalezimali zabo kubonisa sobali ukuthi akulalutho emasimini
kodwa ke hayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisina nje khathesi hayi ukudla kwenkomo kukhona lamanzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala ama izifudlana esihamba sivala imigelo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu nxa usiya laphana kuwa 10 kule ndoda laphana ethiwa ngugewu Ndlovu ile damu layo khonapho eyaligebha incediswa ngabantu ligcwele lite phama ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Filimon kule ndoda ethiwa nguwilinet mpofumfo kamemezi la idamu eligcweleka phama ubuye ngapha kusobhuku zebloni kukuwad 11 kosivalo kule damu lapha esilibeza sithi kukhona nelina ligcwela lithule lithezwi kuboniso obalo ukuthi hayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngowad 11 ngowad 10 lowad 12 nxa okukulamawadi kuyikho okukwamanye amawadi enkayi kunzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu
Senana masiva wenziwe manje ngelo baba mkhulu babelo bola usenzi
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silonto kwamelikomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sibingelelane bazalwana abathandekayo ngalolu suku lwanamhlanje sisanda kuphuma emkhosini wePhasika angazi ke ukuthi leli Phasika lalonyaka ledlule njani kuwe yebo kambe abanye lokuthi Phasika liyini abaqedisisi kodwa ungasenani balutshwane abantu abangaziyo ukuthi iPhasika liyini ake sizwe ke ilizwi lethu lanamhlanje esiza khumbuzana ngalo isiza lithola encwadini yokuloba womvangeli uLuka iChapter 24 sahluza amashumi amabili lane indima eyodwa nje ekulesihlokwana esithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke ivesi ngelamashumi amathathu lesithupha verse 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kubo ukuthula makube kini na ukuthula makube kini na ilizwi leli likhuluma ngabantu ababe lokhu bebabaza isehlakalo esePhasika sokubethelwa lokuvuka kukaJesu lokhu kubonisa ukuthi kungaba lesehlakalo phakathi komphakathi abantu kabayekele ukukhuluma ngakho kuvele kumele kube njalo ngoba angithi into iyabiyenzeka le phakathi kwabo emehlweni abo yokunye bekuzwa ngendlebe zabo ilizwi lithi ke laba ababesaqoxa ngabafundi bakaJesu laba ababeqoxa ngokuthi kambe lokhu esasikuzwile yikho yini abanye bevuma abanye bephika abanye bengezwakali bengaqedakali ukuthi bathini ungayibala usedla usiya phansi uzafica ukuthi yilapho ke uJesu acina esebajengisa amanxeba akhe ukuthi ngempela nguye lo owayebethelwe esiphambanweni kodwa ayisikho ke engifuna ukuthi sikunanzelele lapho engithanda sikunanzelele ukuthi nxa singumndeni sihleli sikhuluma kunenge esikukhulumayo okunye siyakukholwa thina esiyabe silalele lana lo okhulumayo okunye uyabe kukholwa kodwa okunye sazi ukuthi kayisikho kodwa ke ezinye inkulumo engifuna sizikhangele zinkulumo ezingakhiyo eziletha ingxabano phakathi komndeni abantu bayakhuluma ingabe yini abanye bakhuluma bephule inhliziyo zabanye abomndeni bengananzelele ukuthi sebesephula inhliziyo zabanye
eminye imindeni ize yaziwe ukuthi imindeni yokuxabana. Abanye baze bafukelane lejoy utasoze bafa bakhulumisana ngobana ingxoxo zabo kazakhi ngezokuxabana. Kulapho ke kunjalo ke kulokuxabana khona lokho. Kulokungazwisisani, kulokungakhethi amabala lamagama lapho uJesu athutsha khona phakathi kwemulathi ukuthulama kube kinina. Imindeni obaba labo mama labantwana labo makhelwane lezihlobo labangane badinga ukuthula. Yebo kambe ziningi izinto ezingabangela ukuxokozela emndenini okungakhulunywa ngazo, kodwa esikukhulekela ukuthi ngakube lokuthula lasekukhulumeni abantu bakhulumisane kahle. Le uJesu uthi imindeni yonke kayibe lokuthula. Khangela amagama owakhulumayo ucabanga ukuthi kambe nxa uJesu engathutsha angathini ngalokhu okukhulumayo. Ilizwi elikhulu yikuthi ukuthula makube kinina. Lami ngitsho njalo ngithi ukuthula makube kinina. Sikhulekeni Baba Thixo, asicela okuningi namhlanje, sicela ukuthula okuvela ngakuwe emndenini yethu. Amen.
Kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo ungadinwa lakusasa. Wezobatsha sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube okhangelwe ukuba uzabhatheka embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Wezobatsha namhla sixoxa losakhulayo uRivonia Ncube okhangelwe ukuba uza kuya embukisweni weZimbabwe International Trade Fair lapho zabukisa khona akubumbayo okugoqela imiganu yemdaka. Asizwe uRivonia ekhuluma ngodaba lolu.
Ngizalwa kombimba wadi 10 kulilima West, ngenza iportal ukubumba izithi, ngifundiswa ngobaba uthi Big Animal Sibanjana Junior. Ngikhethwe iPlan International ukumela iprojekthi yethu lesethi. Ngiya eZimbabwe Trade Fair ngiyobukisa imisebenzi yami yezandla. Ngibonge ubaba uthi Big Animal Sibanjana Junior ngothando lokusibekezelela. Ngiyabonga.
Sixoxe njalo lo Zephanias Banda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animals Banjana Junior.
Ngithanda ukubingelela isizwe sonke, iZimbabwe yonke kumele umhlaba wonke. Ibingelelwa ngoba sibanjana umntwana u The Big Animal ocula leqembu lempi yosindiso, kodwa ke ibhizi futhi ngama projects abantwana enginethemba lokuthi njengoba namhlanje lisizwa ngikhuluma lapha sile ndlela yokuthi silomntwana okhethiwe ukuthi ahambe ayimelela iproject yethu e Trade Fair. Iproject yokubumba ngezokudweba, babumba izitsha, amatipoti, amacups noma ngithi imiganu, bengabantwana mpela abahlakaniphileyo. Silomntwana osukayo nje esiya kobulawayo e Trade Fair othiwa nguRivonia Ncube, osengumntwana osengani usebona lapha aya khona. Engikhuluma nje engumntwana oselezinto eziningi esezithe wazidayisa kumenti wazithengisa wathola inzuzo kizo. Sicela kakhulu ukuthi sengathi lingasipha lathi indlela yokuphila. Ngikhuluma nje umntwana ozasuka ngolwesibili esiya eZimbabwe Trade Fair kobulawayo.
Lo ngumnumzana Zephanias Banda owaziwa kakhulu ngegama elithi The Big Animal Sibanjana Junior. Besixoxa naye esesigabeni sempimba esobelweni seMathebeleland South.
Wenze midlalo uyakhala umsekeli weqembu le-Islanders Football Club uLindani Gabazela Hadebenkala otshaywe ngamapolisa izolo ezishabane.
Kuvuka umsindo eBoreni saphuma estadium amapolisa esejikijela iTS Moko sabaleka saye town. Sesetown sesizama ukudingana ukuthi sihlangane sithole i-transport sisuke etown. amapolisa abuya. So mina vele bekulo umzala wami 11 ngiqele emuva kulo box bayabuya amapolisa lana e about 6 bahle baqalisa ukuchamba phakathi kwe load box bengihamba lo namfana bamdonsela phansi bamtshaya bakumzala lakho baqala ukumtshaya kungelamsindo kungelani because into that senzakala bese betshaya wonke umuntu ogqoke iskip esiyi black and white because abanye batshayele ko chicken yini abanye batshayelwa ko okay hayi into yakhona yazi vele ibe zima kulenye imoto abathi iquantum abajikele i-tier gas phakathi kwalo ukuthi abantu behle baphume phandle babatshaye kuhle because beqala balijikijele nge-tier smoke ngesikhathi selihitshiwe sebelitshaya kamapolisa kungelamsindo kungelani.
Ulimele kanganani? Akusitshele sibili ukuthi uzwa njani.
Angilimele sibili ngoba ngithungwe 7 stitches. Ngilimele sibili, ngilimele plus lo mzimba wonke vele ugcwele ama-bruises.
Sikhuluma lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wolibalisa yo
ukuba yinawo.